kuchisana ukukuitika mo MDC kumorwadza zvakanyanya kune mhuri yeZimbabwe. Zvinoziva havo kuti MCMO vakatarisawo matare vamusiyana High Court vakatanga pakazivisa nyaya yacho kuSupreme Court yehongu. Pamwe pane zvakakanganiswa pakukwira kwakaita vatamisa kuti vave vanotungamira bato. Asi ndinozoona kuti maitirwo aakuitwa nemativi maviri akuti vari kutungamirwa namai Kupe, Dr. Kupe, nevari kutungamirwa naadvocate Tamisa kurwisana ukukwanyanisa pane nyaya yaigona kunge yakagarwa pasi, yakagarwa sematare yatingati pachirungu a political solution kwete a legal solution.
Vangwenya, ndofunga mazwa zvaifitaurwa nawambofana.
Ya, izvo nechokwadi nekuti vanhu vakavhotera nhengo dzeMDC Alliance havanei nezviri kuitika kumatare. Tingangoti vanhu vari kurwisana iZANU-PF neMDC Alliance, ava vana Toko ZANU-PF nana Morgan Komichi nana Douglas Monzora vari kungoshandiswa mapadza kana kuti mapfumo ari kusevenzesewa.
Vambofana, Hanzi navangwenya, vanofunga kuti hondo chaiyo iri kuitika apa iZANU-PF neMDC. Munoti vambofana?
Ndinokuridzana nevangwenya ndekuti chero zvazvo tasina umbe wakatisvikiki, asi kurwisana kwatiri kuona kuri kuitika muMDC uku hakuchisiri kwekuti vana vemhuri imwe chete vari kurwisana. Akutoratidza kuti pane hoko humwe huri kubata bata, nekuti mumhuri imwe chete kurwisana hakushayikwi. Kurwisana kunowanikwa, asi makazoona maakurwisana zvekunge makuda kutopisa imba yenyu. Handichaoni kuti zvichiri zvekurwisana zvevana vemhuri imwe chete here, kana kuti kwakurwisana kune muvengi wemhuri iyoyo ari kutoda kukuchidzira, kuvengana kukuchidzira, kurwisana kuti atoona kuti mhuri iyoyo yaparara. Saka ini ndinoenderana navangwenya kuti sekuona kwedu hedu tiri kure, kurwisana kuri kuitika uku hakusi kwega, mune ruoko rwerumwe. Asi kutogoda kuti matore MDC anotera mungamupokoto iri kuitika yose haasi kuda kuona batororo richiri kumira.
Vangwenya, iko kurikoliwa kunosiya papi vanhu vakavhotera vanhu ivava kuti vaende kuparamende?
Vanhu vakamira mutete vachivhota vaivhotera bato rinonzi MDC Alliance. Saka kubatana kwematare neZANU-PF nana Speaker of Parliament vana Mugenda kwakuratidza kuti havazi kuitisi kodzero dzavanhu. Saka munhu ega ega akavhota ndiye ane kodzero yekushandisa bumbiro remuchitemo, achienda kugara achiti munhu wandakavhotera neMDC Alliance kana ndatenga tiche dzirokunoona maorias, handina kutenga tiche dzirokunoona munhu wezana muti hachidza, ndatenga tiche nemaorias. Saka zviite kudapeta kugraundi nemaorias dzonoona munhu we anenge takapeta black white inozikodzero yekunotora mari yangu kuzipa. Saka ndozvimuka vanhu vezimbabwe vakavhotera maorias asi vari kuzvadza vaoi maorias nezana muti hachidza.
Vambofana, munotii nevanhu vakasarudza vanhu vakaendesa vanhu ava kuparamende vakusara vasina vamiriri?
Vanhu vabatwa neruoko rwakaitwa pane nyaya yese iyi. Kurwisana kwese kuri kuitika kandosaka ndakotinza tizwire kuti pane umwe ari kupindira, ari kupesvedzera kuti vaviri havarwisani, ane chinangwa chaite kuuraya bato, asi asingafungi mberi kuti ko vari kunyatsobatwa nezviri kuitika izvi ndivanani. Mamemba oparamendi vanhu vatakasarudza isu tiri kudzimba, tichiti tasarudza iwe nhingi kuti uende unopimirira kumusoro wekuparamendi. Kana agoterwa ari MDC Alliance, tiri kuda kuona iye watakatuma achipimirira sekompitwensi yedu, tobvunza kuti ko mumiririro akabvitirwei? Pane taakatadza here? Akanyemutora zvinhu zvikuru here zvaakatadza, kana mota dzaakapara kuti abviswe kunzi haachatimiriri kwete? Zvino achavamirira, achavataurira ndiani?
Vangwenya, dare reparamende harisi kungotevera here mutongo wakabva kumatare?
Hatingati pane takanganisika nekuti pamutemo chaipo chaipo kana dare repamusoro ratonga, tsamba yacho inoshandiswa ichibva kudare repamusoro. Vamugwenda vari kutera zvakanyorwa mumbiro kuti kana mukuru wesangano akanyora tsamba kuti ngaabude muparamende kana kuti ngaadaike, vanozviita. Asi chiripo ndechokuti politics dzacho, kunyangoti muzvino morality yacho yepolitics, ndiwo kushata kwacho kuti pane vanhu vari kushandiswa zvisiri pamutemo, nekuti matare neparamendi arotongwa neZANU-PF. Saka pane ruoko rwakashata